A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 20th, 2019. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome, if you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at World Refugee Day, which is commemorated worldwide today.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. We might have to call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Olwesine lomo mama lingakhohlwa, yikho lapho siyabe sizihluza indaba zabo mama. Don't forget also that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Welcome again. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we're talking about World Refugee Day. And the United Nations Refugee Agency office in Zimbabwe today commended the country for keeping its doors open to refugees despite a lack of adequate funds to cater for them. Many countries commemorated World Refugee Day today, with Zimbabwe expected to carry out its own official commemorations next month on the 7th.
And speaking to Studio 7 in Harare today, the head of Refugee Affairs of the United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, in Zimbabwe, says the day is being celebrated under the theme, Taking a Step with Refugees.
According to the UNHCR, there are 13,367 refugees from outside Zimbabwe who are in the country, with nearly 20,000 being classified as persons of concern. Most of them are asylum seekers and refugees in Zimbabwe. They come from the Republic of Congo, DRC, Mozambique, Rwanda, Burundi, and other neighboring countries. Tongagara Camp in Chipinge houses most of the refugees. Zimbabwe has granted refugee status to 62% of people of concern, according to the UNHCR.
And Marv, $8 million U.S. dollars is needed annually to cater for refugees, says UNHCR, and commended Zimbabwe for extending its hands to those seeking refugee in the country.
And we were lucky, actually, one of our stringers spoke or was at an event today where the head of Refugees Affairs, Mwongeli Makau, actually gave a press statement on World Refugee Day, speaking about what this meant and the theme and everything else. So we will be giving you a video footage of what she said at that event. But Chitaona Mabonga, who also works with the UNHCR, says this organization will continue its partnership with the Zimbabwean government in ensuring that refugees continue to be adequately looked after.
And the International Organization for Migration says over 4 million Zimbabweans have left the country for various reasons, with some of them seeking refugee status in other countries.
We'll come back again, PJ, with the video from the UNHCR a little bit later on. But I understand we have it. So let's take a listen to Mwongeli Makau of the United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, in Zimbabwe, what she had to say about today.
Implementing partners, then we come to support the government. So the World Refugee Day theme for 2019 is taking a step with refugees, which means standing in solidarity with refugees. Whatever we can, the little that we can, all of us together, we can be able to improve the lives of refugees. So for the refugees in Zimbabwe, we have got some challenges, especially when it comes to funding. We do not have a lot of money to be able to support them. But together with the government, we are doing various activities to support the refugees. The government ensures that the refugees have got access to education, both primary as well as secondary. Some of the refugees are also able to benefit from higher education in terms of public universities. They are able to access higher education. We are also supported by the government of Germany through a scholarship called DAFI. So the refugees are able to get some scholarships. We celebrate this World Refugee Day. We continue to pledge our commitment to continue supporting the refugees. I would also like to take this opportunity to thank the government of Zimbabwe for its generosity over the last 20 years or so for supporting refugees. So we are truly grateful. I would like to say a big thank you. Asante sana. Thank you.
Very interesting there. When we think about refugees, PJ, we're always thinking about those outside Zimbabwean refugees outside of Zimbabwe, but she's mm-hmm. literally saying Zimbabwe itself has been looking after refugees for over 20 years.
Mm-hmm.
And she, you know, it's really taken me aback a little bit because, I used to work for World Vision and I did visit Tongogara Camp way back then. Literally the most of the refugees that were there were from Mozambique, mm-hmm. running away from the Mozambique, the RENAMO. Yes. But now we're hearing that there are also refugees that are coming in from Rwanda, mm-hmm. Burundi, and DRC Congo.
DRC, as far as DRC.
Mm-hmm.
At that time, I think there were also refugees from Angola.
Yes. Over to you. So if you're in the program and wherever you are, if you've literally, you know, experienced being a refugee, it doesn't matter where you are. You can be in Zimbabwe. You can be outside of Zimbabwe. Wherever you are, please come and share what you've encountered in being a refugee wherever you are. PJ.
Yeah. Siyalamukela kuhlelo lwethu lamhlanje asihluzeni bomama. Lamhlanje lapho esiphatha khona udaba lweziphepheli njengoba lamhlanje kulilanga elabekwa eceleni inhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ukuthi kunanzwe ukuqakathekiswa kokuphathwa lamalungelo eziphepheli lapho ababe bephephele khona emazweni ababe bephephele khona ngoba babe bebalekile emizini yabo emazweni abo besiyaphephela kwelinye ilizwe bebalekela kungaba izimpi kungaba ikuhlukunyezwa ngendlela ezihlukeneyo ikho ke bona babe bekuthaza ukuthi libaphathe kuhle abaphephele emazweni eno lingabaphathi njengoba ngabantu abangela stones libaphathe ngehlonipho ilanga ele World Refugee Day elinanzwa minyaka yonke mhla ka 20 inhlangula okulilanga lalamhlanje indingimba yalonyaka ithi nike nje
think taking the step towards,
with refugees mm-hmm. yeah iyo indingimba ehanjwa ngayo lonyaka ikho ke siyalinxusa ukuthi libuye kuhlelo lwethu labo abaphephele kwamanye amazwe abase Zimbabwe kube lalabo abase Zimbabwe abayemukela iziphepheli ngoba iziphepheli aziko enkambeni yeTongogara kuphela lapho ke okwakusamukelwa abantu okwaqala kwamukelwa abantu ababebalekela impi yaseMozambique eRenamo kodwa ke ngeminyaka elandelayo ngemva kwempi yeRenamo yabo matsanga kwaba lezinye iziphephele ezavela kubo DRC khatshana khonale sokuqhamuke impi yomdeni khona ngale lase Rwanda kanye labo Burundi labo Angola lezinye iziphephele ezazivela and kungakathathwa umbuso wase South Africa ingakakhululeki umbuso okhululekileyo abase South Africa labo abemkhonto wesizwe sasihlala labo emizini yethu angase Harare kobulawayo la kwamanye amadolobho abathi ngokukhululeka kwe South Africa baya kwele South Africa okuyinto amanye amaZimbabweans ahlala ekhala ngakho ukuthi khathesi so kube lobubi kwele Zimbabwe abeZimbabwe sebebalekela kwele South Africa sebefika bechaya khona ngale kukanti ke abe South Africa sebekhohliwe ukuthi lapho besilwa impi yabo yenkululeko abe umkhonto wesizwe abaningi bangkhona babehlala eZimbabwe Yikho ke singakaqhubekeli phambili wathi sibe silenhlelo eziqalise indaba eziphathelane leziphepheli ezisi ebezisethulela emsakazweni owestudio 7 kusukisela ngolwesibili kuze kube kusasa siyabeloke silazo ikho ke kwabanye abakhulunywe labo zintathele izindaba zethu ezestudio 7 wothani silethule lesizwe ukuthi bona bathini
Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngacina ngikwanisa ukwenelisa ukufika kuleli lizwe. Ekufikeni kwami njalo kwabanzima ngoba ngafika ngaba isiphepheli. Ngahlala isikhathi eside izinto zingalungele. Uthe mase kulungile uNkulunkulu ngimbonge njalo ngoba zalunga. Khona manje ngihlalele ngilabantu abamathathu.
Mina ngafika lapha ngo-2002 ngibalekela uRobert Mugabe ngafika lapha ngamukeleka kuhle ngihleli ngikhona lapha selokhu ngafikayo angikaze mbuyele ekhaya ngoba ekhaya izihlobo zonke sezafa sengile moli yami kona bangathatha unkosikazi ngwase Uganda sesilabantwana bangu-4
ngafika kwele Bilitane ngo-2004 baqala bangcitsha amaphepha kodwa bagcina bengigcina endlini yenasa ngisamelele i-appeal yami ngawathola ke amaphepha ngo-2007 ngase ngena esikolo njengomuntu owayengafundanga ngagcina sengifundela ukuba ngunesi sengendela ekhiweni njalo ngilabantwana ababili usuku lwama-refugees luqakathekile kimi kakhulu ngoba impilo yami yahle yatshintsha for the better ngokuba yisiphepheli
ngo-2002 ngashaywa ngabanjwa iganavu ngama-youth ezanu ngabalekela kwele South Africa komakhelwane ngifika ngapha komakhelwane antiwa ngithengela ithikethi hamba ngaya kwele UK ma ngifika e-UK bangenzisa i-counseling ngoba vele ngangingekho right ngangeke ngize ngisebenze ngangangeke ngikwazi ukuthi impilo yami iya kuphi bengizoba nje yinto or bebezothiwa bendanga ngizibulele ngoba bengi-traumatize ukuthi bengithi mangihleli so mbabona ngathi nampa sebesiza sengingcono kakhulu ngiyasebenza kuleli
viki sinanza i-refugee week ngithanda ukuthi ngithi siyajabula ukuthi sanceda abaningi baze bathola amaphepha yebo-ke basesekhona abangakatholi kodwa sebebalutshwana sizaqhubeka sisebenza labo-ke bona labo ikakhulu izizalwane zasezimbabwe baze bathole labo amaphepha okuhlala lapha e-UK.
Nini beloke bethumela abantu bakithi ekhaya, kabafuni ukunika abantu bakithi amaphepha. Nango ke sebeyafaka uBoris Johnson laye ongathandiyo ama-foreigners. Kabafuni ama-foreigners. UBoris Johnson uyafana nje loTrump. Thina maZimbabweans vele sesilahlekelwe kakhulu futhi iBrexit yabo le kathesi ke sebeyifosela ukuthi kusebenzeke. Thina ke abantu bokuza mhlawumbe sebeyasiphindisela emakhaya ethu.
Those were the testimonies of some Zimbabweans who are now refugees who sought asylum or refugee status in the UK. Mm-hmm. Some of them haven't gotten the papers yet, as one was testifying, but some of them have actually settled and they now got citizenship in the UK. Mm-hmm. So they're saying it was for the better of their lives.
Thank you very much. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu pano pa Women's Roundtable. Nasi tiri kutarisa isu zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day. Nasi sangano re UNHCR riri kutaura iro kuti pane zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinobva kunyika dzakadai se DRC, Congo, Rwanda, Burundi neMozambique zviri munyika pari zvino. Uyezve zvizvarwa izvi zviri kumakamba akasiyana siyana, asi kamba huru iri munyika itongogara camp iri kuchipinge, uko vanoti kune zvikoro nezvimwewo zvavakavaka. Uyezve varamba vari kuchengeta vapoteri ava kwemakore anokwanisa iwo 20. Kubvira nguva PJ ndandikutaura na PJ pana pakuti kana tichitaura nyaya yemarefugees tinowanzofunga vari kunze kwenyika, asi pari zvino tiri kunzwa kuti imomo munyika pane vamwewo vari kuuya vachitsvagawo upoteri muZimbabwe, asi sangano reIOM reInternational Migration Organization riri kuti iro zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika 4 million zvakabuda munyika zvichienda zvichifararira kunyika dzakasiyana siyana, vamwe vavo vakaenda kunotsvaga upoteri. Saka ndozvimwe zvatiri kutaura ipo pano. Uyezve sangano iri reUNHCR riri kuti mari inodarika iyo 8 million iri kudiwa kuti iwanikwe ichichengetedza vatingati vapoteri vari munyika, asi vari kuti ivo vari kutenda zvikuru hurumende yeZimbabwe nebasa ravari kuita mukuchengeta vatingati vapoteri vanobva kune dzimwe nyika. Takatarisa omero akaita zvino munyika vachiti ivo kunyangwe zvinhu zvakaoma, Zimbabwe yakatambanudza maoko ichitorawo vamwe vapoteri vanobva kune dzimwe nyika. Uyezve munhaurwa dzavanga vari kuita nhasi sangano iri ranga riri kutaura iro kuti vazhinji vari kutarisanawo nematambudziko akasiyana siyana, asi dambudziko huru imari yekuti vawanikwe vachiwanikiswa zvikwanisiro munzvimbo dzavanogara. Regai timbonzwa kubva kuna tichaona Mabonga anoshanda iye nesangano irori reUNHCR vachitaura ivo nhasi neStudio 7 pamusoro pezu va iri re-Refugee Day ranasi.
Zimbabwe nevanhu veZimbabwe vagari muZimbabwe nekuti vakubvira 1981 vaitambira vapoteri vakabva kuMozambique, izvo zvino makore anotinana kubva kuDRC kunana Rwanda nekunana Burundi nevamwe vakabva kuMozambique zve. Saka tinotenda hurumende yeZimbabwe, tinotenda vagari veZimbabwe neZimbabwe zvikuru sei vari muChipinge vanhu kuno vaiko kune tongogara refugee camp. Mutongo wekugara refugee camp mune vanhu vatingati vari vanokwana ivo kuita 13,000 vari kugaramo vachengetedza nehurumende yeZimbabwe neUNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, ichibatanawo nemamwe masangano akaita seWFP, Tedes Home, TDH nerimwe sangano rinonzi Go Zimbabwe. Zvikuru sei munyika yeZimbabwe takatarisa vanhu vari kuchengetedzwa kana kucherechedzwa nesangano reUnited Nations Refugee Agency, UNHCR. Mune vanhu 20,666 varimo nyika yese. Asi kushanda uku hatishande toga, tinoshanda tichibatsirana nehurumende nekuchidzana nehurumende yeZimbabwe mukuchengetedza vanhu. Pamatambudziko vanosangana nawo, chikuru chatinosangana nacho inyaya yemari. Mari yekuti vanhu vangu vachiwana zvokubatsirikana nazvo. Zvikuru sei zvakaita sekuenda kupinda kuchikoro. Kune zvikoro zviriko kuchipinge kutongogara refugee camp, primary, kune maprimary school, kune masecondary school. Vapoteri pavanouya vanokwanisa kupinda zvikoro, vana vanopinda zvikoro, vanenge vazvarwa muno vanopinda zvikoro, vanopiwawo mabirth certificate anopiwa kuvapoteri, vanopiwawo zvitupa zvinopiwa kuvapoteri sezvinoitwa vanhu vemuZimbabwe. Vanopiwawo tinoti matemporary permits. Nezuva ranhasi tiri kukurudzira kuti umwe neumwe akwanise kuita awane chaanoita kubatsira vapoteri. Kana achinge asangana nevapoteri anga achikwanisa kuvabatsirawo. Kana achinge aonana nevapoteri, musavashore, musavashungurudza kana kuvavhiringidza. Vakangofanana nesu kuti kunonzi nyika isina vaenzi kana kuti imba isina vaenzi inenge isina kumira zvakanaka, asi avo vanenge vari vaenzi vedu vave nenzira dzakasiyana nokuda kwechi kwezvigozheswa kana zvimhingamupinyi inenge yaita seyavanenge vasangana nayo kuti vachizenge vachiya muZimbabwe. Saka vagamuchirei ivo vakangofananawo nesuwo, mukaona pavanenge vachishandira ivaiona vochikiza navo zvakanaka navo muchivatsigirawo, nekuti nerimwe zuva ramangwana zvizivikanwa unogona kuwana munhu iye ako kubatsirawo mune zvakanaka.
Apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna vatichaona Mabonga vesangano reUNHCR vachipa kurudziro yekuti mukasanganawo nevamwe vapoteri vekune dzimwe nyika vanenge varimo imomo muZimbabwe, vapeiwo rubatsiro. Regai timbonzwa kune mamwe madzimai vari kugara muupoteri kune dzimwe nyika vachitaura ivo nezvavari kusangana nadzo kunyika idzodzo.
Kana kuti unoenda pakambani uchitsvaga basa unenge uchifunga kuti maybe kambani chii Nishika pakamba nikaile wanoti offer something else. Like you could offer basare kupota uchira na dewa rumeche. Inuenda kukamba nikuya iwa usifu wakuti kumeitwa nezu. Nishika pakamba nipaye. Wakuti tanga kukuta urida shine. Itunodaye, udaye, udaye, udaye. Itunwane mari. That's the only option yono fasa. Minda kwa ya kuno kumchila wenda kuchikoro. Zimbabwe, Amerika, waisa kwa nisa. Bali kuti ngiende ku university saka ndakati ndinonoshanda ndinoendesa ku university
ndetwa vekezela storo ndiri muno Indiana ndingangotangwe nangu ndichangouya asi pari zvino kuva mupoteri kwacho hakukupiwa freedom like uchangosvika nenge usingakwanisiwo kuti ushande nokuti nenge usina mapepa
chii chakaita kuti mupinde muupoteri imwa muno muamerica
inyaya yepolitics takava evictim ina circumstances politics kuti unowanikwa kuti zvishungurudzwa uri kunyika kwako kuti uri kusapotirei bato raunoda zvokusvika pakuti unenge uchitretenwa kuurawa iwe nemhuri dzako hama dzako dzinenge dzakugarawo dzisina kusununguka saka iwe unenge uchinzi ndiwo wacho wanangwa kunzi ndiwo uri kudzidzisa vanhu nezvokuti vanhu vabve ku supporta ZANU-PF wachienda ku-MDC. Ndeo nunga wa kuchinangwa manjo uchiteerero wachiru kubasa. Kwese kwa nunga waenda uchiteerero. Wanga watu nunga usina kusimku kafakara. Saka hindo shakata kutenditi sendichiwe ya kumu.
Halo, Rutendo.
Kuna sara ya minyewa za ekonomi. Nya mari gacho zangu kusinga balansi, kusinga tengi. Kwa kakango teoro kwa picha gope kubate tiyala nisimuru. Kwa hawa, tenye watimura rama kumu kuwa kawuma. Unochika kana kufamba kwa kutu uende mtaun. Mungu chungo chika uti mloko na wabato wana nimba afakana wakine polisi.
Apo tirikunzwa isu mamwe madzimai ari kugara munyika dzakasiyana siyana tanzwa vamwe vandiri muupoteri imo muno muAmerica tikanzwa zvemadzimai maviri vari kuSouth Africa mumwe wechidiki achitsanangura iye kuti iye akaenda kuSouth Africa semusikana wechidiki achienda achinofunga kuti ari kunowanawo mafuro manyoro asvika ikoko ari kuti iye zvaakanosvikosangana nazvo nanhasi zvichiri kumukatyamadza ati paakawanikwa iye achienda kunotsvaga basa paakasvika pakambani iyo yakanga aenda kuinterview vakatosvika vachimuudza ipapo kuti basa riri pano ibasa risina kutsarukana saka ndozvari kuti zviri kutarisana nevamwe vasikana vechidiki vamwe vari kuwanikwa vachibhinywa vaenda kunotsvaga mabasa iwaya saka ari kukurudzira iye kuti paunenge waenda kumafuro manyoro nyatsoziva zvauri kufambira uyezve ukanga usiri kunzwisisa kuti basa rauri kunzi uite nderei siya usarambo uchienderera mberi saka ati iye pari zvino ari kubatawo mamwe mabasa aari kuitawo kuti aunganidze mari asi akatodzokera kuchikoro but ndo zvimwe zviri kutarisana nevamwewo nyanya madzimai ndo vatanga takanyanyotarisana navo asi tambotaurawo zvakare PJ nemadzibaba vari munyika dzakasiyana siyana vari kuti iwe chiri kunyanyovarwadza ndechekuti vari kusiya mhuri kumba ivo vanhu madzimai nemadzibaba vese vachiti nyaya iyoyi yeurefugee iri kupatsanura mhuri nyanya nekuti tinoona ava vanga vari kutaurwa neUNHCR vari kuZimbabwe vari kutongogara kemp vazhinji vavo vanenge vatori nemhuri dzavo vanouya vari semhuri vobva vatopiwa sekutaura kwaita mwana akasvarwa vopiwa mabeth ipapo vowanikwa ivo vachibva vaprosesserwa zvese kunyange zvinhu zvakaoma hazvo muZimbabwe asi vari kunyika dzakadai seSouth Africa vari kuti chiri kunetsa ndechekuti passport office yekuZimbabwe ukaapply mapassport ekuti wanzi kuSouth Africa unza magwaro evana semapassport nezvimwe mapassport haasi kubuda vari kuti ivo vamwe vakaendesa mapassport avo ndofunga tingati mwedzi 6 dzapfuura nanhasi hapana chatichabuda saka ndo zvimwe zvavari kutarisana nazvo izvozvo
iye sisi lomlaleli osecingweni ofuna kusiphatisa kuhlelo lethu siyakwamukela kuhlelo za
okay asalibonani linjani balaleli lalele
iye wena ke sithinta ngocingo ungapi ngomhlaba
Mina ngise United Kingdom North.
Yeah. Ufuna kusiqhasela ngolwakho uhambo na kumbe olwabanye?
Hayi olwami sibili uhambo.
Yeah.
Nanti tu kusiqhasela lapho kunzima mpela. Ungakwazi ukuthi uqonde ngathi uhlala kuma refugee uphoselwa ngale la ngale. Usupheka nje ngapha uthiye lo mntwana ekhaya. Labazali ekhaya abanye baze batshona singekho impilo yangkhona yaba nzima impela kodwa uNkulunkulu wangenelela sathola izincwadi kungakudalanga nje kodwa siyambonga njalo uNkulunkulu ngalokho but ubunzima bona bukhona impela ngoba uyabo ufanele ukuthi usebenze ngaleso sikhathi uyabuchiye abadala ekhaya labo babekhangelele kuwe kodwa uyabungakwazi ukuthi uqalisele ngathi ngoba uyabungalancwadi zokusebenza kodwa wena ama-refugee anceda because yibo ababesincedisa esikhathini esiningi yabo
khona ngapho kulezi nkamba na lapho kugcinwa khona abayabe besesendleleni yokuthi bathole amaphepha
yes ikhona inkamba lapho abantu abahlala khona kodwa kulezi nsuku ngani kunzima mbijana ngoba abantu bayanikeza uthole ukuthi bayakunikeza isikhathi esincane bakubize womofisi nxa bengaqeda lakho sewukukhafula uthole ukuthi umuntu usehlupheka kasekandawo yokuhlala yabo so kulezi nsuku kunzima
kubangelwa yini ukuthi kube nzima kangako
esebenza manje sengilabantwana abangu-2 impilo isingcono manje sengikwanisa lami ukuthi ngikhangele abasekhaya
kodwa phela lapho usesendleleni yokuthi uthole amaphepha balakho ukukuhlukumeza na kumbe bayaligcina ezindlini kumbe ezinkambeni
ukuhlukumezeka kukhona sibili mina ngabahamba bandilahlela khatshana le emaplazini okunxa usemashobhu fuze wonke 30 minutes okuhamba 30 minutes okuphenduka an hour nje uhamba ngenyawo kodwa besithi yi-local shop la sesihlala khona vele outskirt lasetawuni vele so kulobunzima mpela khona but kwezinye indawo abanye baba le nhlanhla bethole ukuphiwa izindlu but nxa bengalinika izindlu futhi izindlu zangikhona alihlali isikhathi eside bamake sure ukuthi balikhiphe ezindlini zangikhona
ye kodwa wenelisa ukuthi uthathe umntwana womtshile ekhaya
la manje angikwanisanga ngoba ngesikhathi ngithole izincwadi wayesekwanise 16 already
bathi ungadluli umntwana angadlulisa 16 kasamela ngabe phansi kwakho
samela ngabe phansi kwami so kuthiwa seyi-adult
hayi bamba khonapho ecingweni siyabe lokhu esixoka lapha lalaphaya there's Zanele Moyo she's saying she came to the United Kingdom and she went through a rigorous process of trying to get the proper papers after applying for asylum or refugee status. And she had left a kid, a child in Zimbabwe. And at that particular time, when you are in the process of getting those papers, you are not supposed to work. And at the same time, the child and the parents are also expecting something from you. So it's really, it was a difficult time. But now she has settled and she has got 2 kids.
Oh, that's, you know, congratulations. Tine mwe mtereri vati panare. Hello, caller.
Hello.
Ehe, tukuchora nani uye shemuri kupi?
Ndino mwe zela, stupa ndiri ku Indiana.
Oh, yes, yes, yes. Makadi yiku Indiana uku. Ai wati, waditita urewo yenyu nyaya kutipanya yei pasuware World Refugee Day. Rino rewe kwa muri semudzimai asiri munyika parizvino, ari munyika isiri yake.
Ndichiona chirongwa ichi hongu chakanaka nekuti chinoita kuti vanhu varangarire kuti kune vanhu vanogona kurarama vari marefugees vari mune dzimwe nyika hongu matambudziko anenge aripo vachiwanikwa but semudzimai unowana kuti iko zvinosho madzimai ndo vanhu vakasunga kuti vashandire kuriritira mhuri dzavo saka matambudziko avanosangana nawo dzimwe nguva tinoti daiwo nyange munyika vanhu dzavanenge vainga vachipotera vari daiwo hurumende dzirimo zvichirerutsirawo mitemo yavo zvikuru sei kuti zvikwanise kubatsira vanhu vari muupotere nekuti haisi sarudzo uye hakusi kuda kuva mupotere asi unenge uchiedza kuti urarame nokuraramisa mhuri
imi mungati zvii zvamasangana nazvo mukuuya muri muupoteri imomo muAmerica mombonyatsotsanangura kuti vazhinji vanenge vachingoti handina mapepa chii chinenge chinzi mapepa ichi
ya ichokwadi asi kuti matambudziko anowanikwa sese anosiyana nditangati dambudziko riri kundira kuti chinonzi mapepa ichocho malegal document anoita kuti ugare munyika wakasununguka wakasununguka kuwana tekisei medical insurance wakasununguka kushanda wakasununguka kuita zvinhu zvose zvinokwanisika kuitwa nemunhu anenge ari mugari wemo unenge usingakwanisi izvozvo senge ukarwara hausati wakwanisa kuwana medical insurance nokuti hausati wafanira malegal papers ekufa munyika imomo zvinova zvinhu zvinokuomera hapana munhu anoziva kuti anorwara rini tata anoita dambudziko rini saka zvinhu zvakadaro zvinenge zvichishayikwa saka zvinoomera munhu anenge ari muupoteri asi tinotendawo dzimwe nguva kuti havanyatso mune dzimwe anoti matsipa ndasika asikati ndaona vanhu vanotoita akarani kana kuti tashungurudzwa zvekurohwa ndosandakarodzimwe nguva kune vamwe vanogona kunge vaisangana nematambudziko akasiyana iniwo ndinotaura zvandinenge ndakasangana nazvo
imi makasangana nematambudziko api kuti muzoupinda muupoteri
sorry
makasanganawo nematambu maybe if you can switch to English what problems or what led you into deciding that you were going to leave Zimbabwe and seek refugee status
okay my problem was a political situation I was a victim of circumstances in Zimbabwe.
I don't know, something is wrong with your phone. If you can just either hold, there's something you're holding in and out here.
I was sleeping, so I was just waking up.
Okay. Yes, Derek, tell me.
All right, thank you. For the 90 days on me, Madam Budziko, I know I'm not going to see you in the gym. We, the president started with it. Matambudziko anowanikwa uri mupoteri ndeyekuti hauwani mafacilities aunofanira kuwana semunhu anorarama so ndaitaura zvekuti unenge uchida medical insurance unogona kunge une medical problem yaunenge wagara uinayo saka kana wamupoteri unenge usina access to medical ngirikiri attention nokuti hauna mari futi saka unenge une process zveyaunenge uchifanira kuti uite kuti ukwanise kuzowana zvese zvinokubatsira izvozvo like the medical insurance saka that process imagine ichitora long iwo unenge uchida medical ngirikiri mapirisi saka process iya ichiitwa utano hwako hunenge uchitoaffecteka zvakare
aiwa tinotenda imbobatai makadaro tine mumwe muteereri zvakare ari panhare please hold on hello caller
No, it's marvelous. Maswera say.
It's a square. Maswera say, I'm in Trukta or an Anuyeje, Murukupi.
Murukupi or an Ayesu, Aruku Kadoma.
Ah, Kwakadiko Kadoma.
Ah, kuri right, Chandrachet.
I want this also, oi, Ndongo Ayacho. At the wall for what's the new sister Murukun's way, Mudariri.
Now, yema passport, and it is.
Ya, munogona kutaura izvozvo kana zviri muzviri izvo zvamukutarisana nazvo although nhasi tatiri kutarisa zvedu nyaya yeupoteri but vazhinji vari kuti ivo vari kutadza kuti vatore hama dzavo vari kusouth africa nedzimwe nzvimbo nenyaya yekuti hakuna mapasipoti asi tiudzei kwakamira sei ikoko
I think kurambidza kwavari kuita vanhu kuti vatore mapasipoti inhau yekuti vari kuti ivo havasisina pepa rachona iroro rinogadzirisa mapasipoti Deni varu kuitira kuti vanhu vanokwanisa kutiza muno muZimbabwe vachienda kune dzimwe nyika vachinotsvaga green passports. Ofuchi muno muZimbabwe zvinhu zvaomera munhu wese. Chekutende kuti unenge wakuti kana pamwe ndikabudawo kunze, pamwe ndingararomawo zviri nani kana kuti mhuri yangu ingakwanisa kuwanawo zviri nani. Ofuchi ivo ndozvavasiri kuda izvozvo kozi vari kutoona kuti situation iri muno muka haisi kuita. Saka the best way kuita sekuudza vanhu kuti hanzi hakusisina mapasipoti
ofichi
kuti vave vari ipapo ivo vanhu vachona isusu vacho tisi tenge takavhota saka pazvinhu zvakurwadza munhu wese manje zvaomera munhu wese
aiwa pakanaka zvapo saka unombofungo here kuenda kunze kwenyika kana kuti chiise musikana wechidiki tiri kunzwa uri musikana wechidiki
hongu ndinofungawo sekudaro but imwe nyaya ndinotya yekuti kana ndichinge ndaenda ikoko kwachona lese ndaenda kunze kungave kusouth kana kubotswana kana kuuk ndinenge ndisina kunyatsogara ndakasununguka sezvandiri munomu kufamba pamwe unongosina mapepa akakwana kuti ufambe unongochitya kuti pamwe mapurisa pamwe unogonawo kurayiwa saka upenyu hwako ihweyo unenge usiri on safe side
mazwi akachenjera chaizvo tinokutenda uve nezuva rakanaka kukadoma ikoko we have a young caller there, PJ. I think she was actually responding. I had an earlier program on Let's Talk where we were speaking about the issue of passports and also World Refugee Day. So she's saying from her own view, she feels that maybe, allegedly, the government is trying to stop people from going to seek greener pastures. So I asked her that, okay, what about you? What's your status? Have you ever thought about it? And she said, not really. It scares her because she doesn't know what she'll do when she goes to another country and she doesn't have the correct paperwork. So very interesting view there from a young lady from Kadoma.
Yeah, very interesting. Yeah. What in Buyele go nyangubuli se kukala abegi? Loku connect to me?
Yeah, in Kona.
Yeah, kunjani, ma'am?
Yeah, pila kunjani, dan.
Ah, spilili. Hey, wena ke nguyo ngo lapha ke ungasichazisela ngamafichane udubo kumbe iprocess yangkhona yokuthi lawo yokuze uthole amapepa kumbe ube selapha eMelika ubalekela ongabe izangadaze owazibalekela eZimbabwe.
Yeah. Wathi bona bathi entertain bathi kuthatha 3 years ukuthi uthole amapepa ngabe ukuthi wawuya usika iasylum. So uyakhangela ukuthi 3 years uyakuthiya abantwana uyakuthiya abanye abantu akumele ubasaprode so i-3 years singakakwana khona kunzima kunzima it's not easy kulezinto eziningi uyabe uzifuna lawe ukuzenza kwesesikhathi uyagula uku-b p kumbe ku-diabetic medication awukabi la maphepha ukuthi ukwanise ukuba le medical insurance which means imithi la okunye konke uyakuzithengela cash which is very expensive it still backfires ukuthi it affects you again emotionally always stay stressed ukuthi imali ayikwani ngabe ukuthi ekhaya ubuyele futhi ngiyabe kungayenza futhi uyabukeka kelezi ezinye iindaba ezokuthi vele ufike ebhoda vele babe kumelele babe kutrigger khonapha nokukhuluma nsabesakhe kuthisini isikhathi kumbe bayabe sizwa ukuthi kungabi ngiyabona sekuza ukuthi wothina lihamba khona lesiyeripoti ukuthi ngapha sasisilenza so ngisaphotha umkazane lokade ekhuluma esithi bayayenza i-shortage bayacreate i-shortage engekho ukuthi akula maphepha e-passport njabo bayabe senzela ukuthi lingaphumi phandle kuthiwa lingabuya ngapha libaleka libuya lihamba kwezinye indawo lihamba siyekhuluma i-situation ukuthi imenjani anti uyakwazi still remember laphana kwabe kwaba le problem yezimbabwe kwacitha i-intanethi ukuthi abantu bangakommunicate labantu abaphandle libatshengisa ama-pictures ukuthi abantu bachiswa batshaya njani bayenza ukuthi i-intanethi yacitshwa the whole country you can imagine singathi i-shortage yona leyo
kuyabe kuyizanhluphezokuzibazayo
ukuthi kwenzela ukuthi abantu bangaphumi njengakhonokho ukuthi akula phepha lokulungisa ama-passport asoqiniso lelo abantu abaphumayo bazawubalutshwana so bafuna ukuvalela abantu phakathi of course ukuhlala esizweni lakho shuwa kuhle ngapha kula-social life It's something that is very important in our life. Ugo to mundo usado ule social life. Ule kaso kusebenza. Ule kaso ule zingani. Tota li kuluma. Lise nanjani. It's a healthy.
Kungani kungela social life? Nga uqathanisa uyakukhuluma lezinye izihlobo ezacela ubuphepheli kwele ngilandi lalapha kulomehluko ngakanani
Ngibona ngani yani babe sethu njalo ngoba ukuthi ngani kulomehluko mhle ke ukukhanya ngani kunzima kulana Kodwa lapha ngiyaphumuza ukuthi twa seba lokho bayenza ngokuchinjanjinja ezinye izinto Nanga ngiyi bala ngoba sokuthi ukuthi eTexas sebe phasile ukuthi abantu abangenileyo noma bengakabe ama legal papers bayakwazi ukunikwa ama ID ama license. Mhm. Sokuphasile eNew York is something okuhle. Lezo kuya lokana ukuthi uma apply asylum within a month leyo kubizwa ku industry zokukhangela indaba yakho ukuthi ime njani. Then from there sebe kwazi ukunika i social security. Number, then uyakwazi ukuqala ukusebenza nxa sokunjalo uyabe kungcono. Lapha ngibona ngani mina angahlangani lokubi engikuzwayo ukukhulunywa abantu abase-UK.
Yeah. Akula kuphindiselwa ekhaya okuningi okuthiwa ngama-deportations lawa.
Hayi. Hayi. Bayazinika isikhathi sokukhangelisa isindaba yakho kwesinye isikhathi ba. Badingi ubabona ukuthi wena awula elinye icala owaliyenzayo yini ekhaya. Ulaleli uyowatshela lona. Be-refugee befuna ukugobeya bafuna ukuthi yikho yini. Kodwa most of the time ngapha abaphange sokudeport. Umuntu ungabona sokudeportwa uyabula ikhesi layo olayo abayidingileyo then abayi-trestileyo kumbe ikhesi mbago wakonke yino. Umuntu lo ule khesi zakhe ezi-different kunalezi ade ezikhuluma ngapha. Then ngakunjalo kuyabe kufika nxa kuyikuthi lese wabaleka ekhaya kule medicare owayebalekelayo then ba-tracer babona ukuthi no umuntu lo uthi lokho kodwa isikho ekhaya bayangifuna ngendaba enje bangakudeporta ngakunjalo ngibona ngani se kodwa angizange ngizwe abantu abake badeporta to tell the truth
abezimbabwe
PJ, we have another caller before we come back to just discuss what was being said right there. Hello, caller.
Hello, Maskwera.
Taskwera, Maskwera, see, go to Tora Nanu Yeje Murikubi.
In the Tour of Jindamaru from the Jufuna Room, Jobek, South Africa.
E Kwakadi, go to Jobeku.
I think Jobeku, Shako, Changachit.
Tipewo pfungwa dzenyu panyaya iyoyi yeupoteri nhasi izuva rekurangarira vari kugara muupoteri kungange kuri munyika kana kunze sezvamuri ikoko kumakaenda ikoko rini
takauya kuno kumuna 2018 naFebruary ndaigara kutavasvika ndigara kuCape Town nyaya yeupoteri haisi nyore kungoti situation ndiyenezve ngokupfuma kuti ukwanise kushingirira asi haisinori kunyanya kwatiri isusu madzimai unongosvika uchitanga kutsvaga basa redomestic wekabuka sinenge usina mapepa akakwana saka zvadaro kune maagentis kwamunoenda kunonyoresa maagentis kakuya munozotanga kufonerwa pamwe pacho unofonerwa kunzi uri kuda basa remumba kuti kunzi unokwanisa kushanda wakashama unokwanisa kushanda wakashama here kana uchikwanisa kushanda wakashama ndovenichikutambirisa kana kuti 4,000 saka nekuda kwekuti unenge uri desperate vamwe vanozoenda asi ina hangu ndakambosangana nayo situation iyoyo yekuti ndakanzi inoda kushanda here asi nongoshanda wakashama ndikati ina hangu izvozvo handidi ndikwanisi kupanda siyane nazvo muCape Town kunge ine nzvimbo yavanotorwa madzimai kunge nedii rekuti kunotorwa vanenge vachienda une vakani varume vachibhadharwa nekuda kwemasituation avanenge vaita tiri kurarama upenyu hwakaoma munomo bafa kufamba chaiko kuti mufamba wakabata foni yako chaweche specially Cape Town. Unaproach kakufamba Muscat ni foni mwako unasiamba because chidenge snow miramushi. Masita tuninge chidai kwa nao makwere kwere. Upenye webicha wacha uri parisi kwa mwakidi yangu kutakunyebu. Asi kungo na mata, kungo shingo kutitogo ii kwedu kwa hacho paka oma, kuna kwa hacho paka oma. Atina shakuitu.
Makasi ya vanere kumusha uyezve zviri kuendeka here kuedza kuchengeta vana kumusha nemabasa muri kubata ikoko.
Iko zvinhu zvave nani hazvo ukangotambira yotambira iyoyo unongopimira vana vanoenda kumusha ekuzvinika musisiri kutamba mukapikishong saka ndikakuitwa kusikuri. Mabasa acho anonetsa sekuwana saka vanhu vazhinji vari desperate vaiva ndo anozvingopedzisa vangopindana nemasituations vayo ekunzi ndiyandivari newe ndikubhadhari noda kuti vanengari desperate.
Aiwa mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo Sisi Rutendo, muve nezuva rakanaka uyezve Happy Refugee Day.
Okay, thank you. Murare zvakanaka.
Aiwa nemiwo kwamuri ikoko. Ndiri kunzwa kuti nemumwe kola. Hallo kola.
Hallo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Gara na Omias miri ku Cape Town kusatakuriya.
Taurai tinzwi, tanzwa nasisi vari kubva panapa kuti ku Cape Town uku hakuna kumira mushe. Vari kutaura kuti pane mamwe maagents here anopa vanhu mabasa asi anenge vachitotaura kuti kana uri mudzimai woshanda mumba usina kupfeka. Ameno titaurei kuti kwakamira sei kuCape Town.
Sei zvangu ndandisati ndasangana nazvo kutongonzwawo kuti ndo zvine zvichiitika uchionawo mamwe mavhidhiyo evanhu vanenge vachipostwa mumaindaneti vakadaro chidhanga achitsvaga basa asazosvika pakuti azosvika pakurekwa nevarungu vachena zvichingodaro daro but ndati ndasangana nazvo chaizvaizvo siyasi handisati asi marisk akadaro anowanika muCape Town nekuti unongoziva kuti Cape Town ine nzvimbo inonzi Kailisha. Kailisha inozivikanwa nembiri ndeyo yaida kumira mushe.
Saka imi maka
mira zvamuinini kuri nani zvako.
Ehe, muri kubata mabasa api ikoko Cape Town kwamuri uyezve makaenda rini?
Muno munda akapinda 2012. Basa randoita inini pekutanga ndakatangawo ndichingoitawo referesi rimwe raya ndingodiwa kungodedzwawo kwokuvaka ukambodedzwawo kumagadheni chingodaro but basa rangu randava kuita ezvinezvi ndinodhiraivha ndinoshanda pakambani inoita zvegasi nekuchengesa maworlding equipments ndo pakambani pandoshanda since 2014 and up to now ndo kambani yandoshandira iyoyo. Hangu kambani yandinayo aiwa ikambani iri nani zvayo haisi kambani yakaoma here
kopamanye
varungu vacho tinonziwa nanawo.
Panyaya iyoyi yekunzi vapoteri munobatwa sei ikoko kwamuruku uyezve nyaya yemapepa nezvimwe zvakadaro nokuti vazhinji vanga vari kuchema chema vachitsi kwese kwaunofamba unenge uchimbonzi tiratidze mapepa ako kuti wakamira sei.
Muno muCape Town ndingangoti kuCape Town ndokune maforeigners akati wandei kuri nani kupinda munana Joburg nana Bloemfontein nemunana Pretoria. Muno muCape Town ndofokera nainonetsa nekuti kuti vati vabate vanhu kuno Cape Town vanoruza mari yakawanda yekutakura vanhu vaya vaya vovaendesa kuRindela. Nekuti kuRindela ndokune refugee camp hombe inochengetewa vanhu vanenge vabatwa vaya vaya handi munoona. Zvinomboitiwo pano nepapo pano nepapo asi kuno Cape Town hazvina kunyanya kuita sezvinoita munana Joburg muCape Town mudinani asi mutown town ingakuti mutown town muCape Town munhu womo vanomboti vakamboreja reja zvomboti zvii zvombonyarara anomuona. Kunoku kwatiri kunoku kuchingatonetsa inhau yembavha netoitoi inomboitwa yaye kuti vakaita toitoi vanhu vemunomu kunyanya maSomalia ndo anonyanya kutagetwa vachipaza mashopu emaSomalia vachitora zvinhu zvavo zvese zviya zvavanenge vachitengesa zviya vo vatinotonyanya kunzwira tisi maSomalia nekuti inenge isina kuvamirira mushe pangu tanga toitoi chede vanenge vakutobatira hana maoko nekuti ndo vanenge vari kuinda.
Aiwa pakanaka, muve nezuva rakanaka. kwa muri koko ku Cape Town.
Nokuti ndai andi ndagomsara kuti china chemadzimai tinofira euro murarana kana kechina kana chemadzimai ana mai tinongovatenda nekuti zvara kwavakaita nekuzvarira kwavanodikiro vana.
Aiwa magona chokwadi china chemadzimai mbuto tinokutenda yunge manga muri pachina chemadzimai. PJ.
So
you heard that we are hearing from our call. I mean, there were two callers before him. There was one lady who said Rutendo. She has been in South Africa. She started off in Cape Town and she said that she then moved to Johannesburg. And like I was telling this gentleman who just left the phone that, you know, she was saying that while she was in Cape Town when she had just come from Zimbabwe, trying to get a job was very difficult because she said some of the demands, like the young woman who was in the previous tape we played, were really, she couldn't take it, where people were demanding her to work while naked and things like that. So those are some of the issues that women refugees, issues of abuse that they are facing in some of the places where they have gone to in some countries. Over to you.
Yeah. There is no social life when you are a refugee or when you have settled in another country because you don't have the support of the social support of the extended family, for instance, and all those things. Lapho ke sizwe owesintwana akade khuluma owesifazana akade khuluma esithi ese South Africa esithi yena yena ke waqala waya kwele e Cape Town edolobheni le Cape Town kulapho ke afika adibana lenhlupho ezithize njengowesifazana wathola ukuthi wayithola imsebenzi eyokuthi babe sithi abaqhatshi babe sithi kumele ubuye uzosebenza endlini kodwa ke ungagqokanga izembatho owamzimela kakhulu wagcina ke sesithi hayi lokho angaze kakukwanise wagcina ke esethuthela eGoli kulase Cape Town kodwa ke omunye owesilisa ukhulumile ngemva kwakhe uthena naye yena ngokwakhe kakahlangani lakho ababazwelayo kakhulu yilabo abadabuka kwele Somalia ababa kuzitolo kwabo akungama tuck shop okuningi lamabhizimusi abo yibo abavame ukuhlaselwa ngempili yokuhlasana ngemihlobo eyezenophobia. Angile themba lokuba usise khona mamoyo zanele ecingweni.
Yebo ngikhona.
Wena ke awuzange udibane lohlupho lolo lokubela ukukhulunywa nguntombazana wathi South Africa olokuthi nxa lapho usudinga imisebenzi ulakho ukudibana labanye akucela ucansi kumbe bakucele ezinye izinto ezingavamanga ezingafanelanga.
Ngake ngadibana lakho.
Mina
kwakungumuntu ole agency, umuntu wasekhaya wayele agency yakhe, so I think wayethatha advantage ngoba umuntu yabe kwazi situation yakhe ukuthi injani. And ngake ngasebenza futhi kwenye lapho engaqala ukwenza khona i-care. Umunye ubhuti wasekhaya futhi engangimsebenzela laye lamanje sangikoloda over £2,000 yabe kunika umuntu akunikeza £100 ngeviki uthole ukuthi usebenze 7 days 12 hours a shift so a day so esh khona kunzima mpela liqiniso khona lokho abakutshoyo kwesinye isikhathi uyadibana lakho mpela ungaba yesithutha uvumele isituation esekhaya ugcina usenza khona lokhu umuntu yena abefuna ukuthi kwenze. Ngiphinde ngithi kulokho kwe-medically lokhu zen ndingaphathine ukuthi hayi sibe sile nhlanhla because babe sikhangela mpela sibe singakahlangani
lakho
ukuthi nxa uyi-refugee ulala ilungelo lokuthi khona uyarejista ku-GP uyakwanisa ukuhamba as long usase-under ilokhu zeni refugee yena le bengakakukhikhi out uyahamba mara esibhedlela udokotela uthatha i-medication oyithathayo.
Yeah. la lapho lapho usalungisela amaphepha angkona bangaka kutjeli ukuthi kumele uphindele ekhaya kumbe sebe yalile isicelo sakho sokuba isiphepheli babe belokho bekuncedisa
yeah babe lokho bekuncedisa
mm
eh babe lokho bekuncedisa
ayisangakabi
nelesipho njalo kodwa
yeah.
Mhm.
Ha siyabonga kakhulu kuba lathi kuhlelo lwethu lwalamhlanje usiphathisile kakhulu ngoba usichazisele udaba lwakho lohambo lwakho owalwenzayo khona ngapho. Silethemba lokuthi ngelinye lelilanga uzawenelisa ukuthi uthathe umntwana owamchiya ekhaya. Siyabonga kakhulu.
Ha siyabonga lathi. Thank you.
Would like to also welcome some of those that are live streaming on all our three Facebook platforms, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. Pa VOA Shona to Chinga Midza Varipo Parijino Tukona Chipo Maiti. Anzi, I'm watching you from Cape Town. Martin Tamburai Matamba Nazo. Anzi, hi, thank you. Vanasi, see, job well done. I want to not end kwa muri koko. Knowledge Gowns, Saul Aripano, na John Brown, Knowledge. Hello, everybody. I'm watching you from Benoni in Gauteng, Tandiwe Gumbo. And evening, I'm watching you from Johannesburg, Njanji. Nicholas, and tinokufonerai, toita seko, kutitipinde mchirungwa, munonyora namba zenyu, isu stokufonerai. Onias Nzuwai, think vapinda mchirungwa, Siboni Liz, Wemsi Pampala, arguti hi. Hi kwa muriwo, ameno PJ, kutimuneva, ripu ilipa live stream, tingova chingamiza. Sisho tichivatenda vese vanenge vaine sipo pano.
Yes, labo akade lokhu besibukele lapha enkundleni yabulenjini yeFacebook kukhasini lethu ele VOA Ndebele. Slow Clements Mzola Dube uthi ladies hi, hi back. Usikhumbuzo Mlalazi kuthiwa akulalinye ibizo yini, is there no other name you may use rather than these refugees of Zimbabwe? Angwazi ukuthi nana singababiza sithini. Kuthiwa sisemhlabeni mdakathixo bhayana, yilo ibizo lideleli. Uthi amaZimbabwe akaseyona ama-refugees, hamba eGoli. Kule 90% Zimbabweans sesibaningi kulaba sekhaya. Sebeyazi sola lakho ukuthi why bebaleka baya eZimbabwe belanda kuba isibonda eZimbabwe. Mnangagwa uyehlulekile totally, yes. We know RMG Mugabe wachiya umonakalo omkhulu oyisithatha 25 years uza starta of 25 years ukuthi silungisise. UPamela Khumalo uthi salibonani maZimbabwe. Onesi Sadube uthi litshona njani emsakazweni, hayi sitshonile, lisilethemba lokuba la utshone kahle. U-Austin Ncube uthi silalele, angikwazi ukuthi Austin ye wena ulalele ungapi, kodwa siyabonga ngokulalela la ngokubukela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asiyihluzeni bomama lapho-ke besikhangela khona ilanga lokuqakathekiswa kokuphathwa kuhle kwabalabo abayiziphepheli kwamanye amazwe, i-World Refugee Day.
Pana Jacob Saint Van Fish Hansa Lo Masquera say, isu taswira zvakanaka pazuva iro, sekutaura kwanga kuri kuita PJ. Izuva revapoteri kana kuti World Refugee Day apo riri kurangarirwa pasi rose nhasi. Uyezve munyika tiri kunzwa kuti hurumende yati iyo ichange ichirangarira zuva iri musi wa7 mwedzi unouya. Genius Ncube ari kuti iye vanhu vari kutambura vazhinji vaakugara mumabridge ruzhinji dzave mbavha. Ari kutaura kune dzimwe nyika, ndofunga kwakadai seSouth Africa nekumwewo. Disciple Gilmo Madanira ari kuti linjani sisi Jeremiah.
Nyaphila kunjani?
Saka tinotenda vese vanga vari palive feed yedu, uyezve tinotenda avo vakwanisa kunge vari pachirongwa vapinda vari vanyarikani. Tinotenda tambotaura naBeki Zela angari chitori mushure ari muno muIndiana muAmerica, angari kutaura PJ. She was actually explaining, you know, some of the processes that she's going through to get her paperwork, but we would like to say to all those that that are living as refugees, whether wherever you are. Please, happy International Refugee Day. I'm Marvelous Mplanganya, who are in Washington.
Mina Praxedis Jeremiah City, Libe Lelanga Elihle, Libe Lukutongo, which is Divan and Jalo, Libe We'll be right back.